Mutungamiri wenyika wamnangagwa avo vange vachiperekedzwa nevanakomana vavo vemapatya Sean naCollins pamwe chete naWhitney Chivayo vatora nguva yavo vachitenderera vachiona nzvimbo dzakawanda dzemakambani emunyika pamwe neekunze vane zviratidzwa zvakasiyana-siyana pamberi pekuvhurwa kwemusika wezitf uyu zviri pamutemo mangwana vachitaura nevatori venhau mushure mekushanyira nzvimbo dzinosanganisira NetOne nedziri pasi pemakambani ekukenya neeuropean union vamunangagwa vati vafara chose uye vagutsikana nekunaka pamwe neuwandu hwezvigadzirwa zvomunyika zvavaona izvo vati zviri kunaka nekuwedzerwa gore rega rega mumwe weveruzhinji vapinda muzitf nhasi vari kuti vakufadzwa nezvavaona ndemumwe wechidiki muzvare Monica Sibanda avo vachangopedza zvidzidzo zvavo zvepamusoro zvefinancial accounting panational university of science and technology
hatisa chedu tasvika pachinhano chepamusoro senyika asi ndakarira kuti pane mamwe matertiary institutions ari kuita mainnovation anofadza
mukuru anoona nezvekudyidzana neveruzhinji pamuzinda weamerica muzimbabwe valare socha avo varikowo kuzera itf vati nyika yavo inoramba ichifishikana nekwavati kusamira zvakanaka kwemabatirwo ekodzero dzevanhu muzimbabwe panyaya yekuti vamwe vanoti zvirango zvakatemerwa zimbabwe nenyika yavo zvinokanganisa makambani ekuamerica anoda kusima mari muno vasocha vati kushandurwa kwakaita zvirango nenyika yavo inzira yekubatsira zimbabwe kuti igadzirise matambudziko ayo vakatiwo zvirango zviripo zvakatemerwa vanhu vashoma nemakambani mashoma kwete kuti zimbabwe yose
to do business in Zimbabwe, that Zimbabwe doesn't brand itself as a sanctioned country. As you know, President Biden terminated the Zimbabwe sanctions program on March 4th, and we have refocused our sanctions program.
Vakuru vakuru vehurumende kusanganisira mutungamiri wenyika vamunangagwa vanogara vachitaura rekuti zvirango zvakatemerwa zimbabwe nenyika dzekumadokero hazvizi pamutemo uye zvinofanirwa kubviswa uko mumiriri wemubatanidzwa wenyika dzeeuropean union muzimbabwe vajobst von kirkman vachipindura mibvunzo muhurukuro yavaita parutivi nestudio 7 vati eu yagara ichibatsira zimbabwe munyaya dzechikafu nedzeutano nezvimwe vakati vari mushishi rekuti paitwe ongororo yekutiwo vandudza rubatsiro urwu sei mushure menzara yapinda munyika zvichitevera kusanaya zvakanaka kwemvura mwaka uno pamubvunzo wekuti ndezvipi zvavanoona sezvikonzero zviri kuita kuti makambani emeu arambe achizeza kuuya kuzosima mari munyika vavon kirkman vati pane zvinhu zvine chitsama zvinoda kugadziriswa zvinogona kubatsira kukwezva makambani eeu
munyaya dzemari taona kuunzwa kwemari itsva uye ndinofunga kuti ichi chine chimwe chinhu chinogona kukwezva makambani ekunze kuuya muzimbabwe kana kushanda kwemari nemabhanga pave kunyatsofamba zvakanaka izvi ndezvimwe zvezvatinotarisira kuti zvichange zvanyatsojeka mukati memwedzi mitanhatu inotevera
ungano rezitf range richifanirwa kuvhurwa zviri pamutemo nhasi nemutungamiri wenyika yekenya vawilliam ruto asi vave kuzoita izvi mangwana mushure mekunge vabatikana nezvimwe asi varuto vasvika muguta reulawayo nhasi vakatambirwa panhandare yejoshua mukavo kwanyongolongomo navamunangagwa pamwe nemumwe wevatevedzeri vavo vakembo muhadhi pamwe nevamwe makurukota ehurumende anosanganisira gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika amaiwo pamuchinguri ndakamirira studio 7 muulawayo ndini kudzanai musengi